Vakawanda vedu vakashamisika nekutanga kwakaita hondo vakomana veHamas. Tikakatyamara zvikuru tichiona minduro yakaitwa nemauto veIsrael. Kuurayiwa kwaitwa vanhu hachisi chinhu chakanaka zvachose. Zvinhu zvatishungurudza zvaita kuti nyika dzepasi pano dzitange kutora madivi. Paite kupokana kuri kuitika, vamwe vachisimbirisa ivo veIsrael, vamwe vachimira nePalestine. Zvamutsa futi madivision agara aripo kwenguva yakareba, anga ambonyarara vanhu vakanganwa nyaya yePalestine, asi nezvakaitwa nevakomana veHamas zvaita kuti tifunge zvakare tiyeuke nyaya yenhamo yekuPalestine.
Tonzwawo kuti vari kukuvara mishonga yave mishoma, hakusisina chikafu, mvura, hakusisina magetsi, zvinozofamba sei?
Ndofunga pakudzimira vanhu magetsi nemvura nekuvharidza chikafu nekuvhara mabhodha, veIsraeri varatidza utsinye. Varatidza utsinye kuti vabatanidza chaunga chose, chembere nevana nevakadzi, vasina nei nezvekuita nevanhu vavari kupikisana navo veHamas. Vakangoti tiri kurova mese neshamu. Zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda izvi, kuti reaction yacho iri excessive. Iri kuratidza kutopara mhosva zvekuti dei dzanga irimwe nyika isina shamwari neidzi nyika dzatinoziva dzine simba. Zvaitotaurwa kunzi paparwa mhosva, anonzi mawar crimes, anofanira kutonotongwa.
Taonawo gurukota rezvekunze remuno vaAntony Blinken vari kugadzirira kuendawo kuIsrael, kuJordan, kufambira nyaya idzodzi. Munotiwo kudii nekusunga rwendo kwavari kuita uku?
Hazvishamisi kuona vaBlinken vachienda kunomira neIsrael. Takaona nyika zhinji dzekuWest dzichimira neIsrael. Ndo shamwari yavo yenguva yakareba, ndo main benefactor nemasupporter enyika yeIsrael. Saka zvongoenderana nemamiriro angaita zvinhu kwenguva yakareba kuti vaende vanomira navo. Saka tachishuvira kuti veAmerica neshamwari dzavo vanga vachitarisa nyaya izvi nebalance. Pane kuti reaction yavo yekutanga kutumira zvombo, kuwedzera huni mumoto semaonero edu. Tata tichida kuona kuti munhu angati ngatikandei zvombo pasi tigarisa titaudirane.